Chidzidzo chedu chakapera chaibva muevhangeri yakanyorwa naMako pachitsauko chekutanga. Muchidzidzo ichochi takadzidza kubva pandima yekutanga yechitsauko chekutanga kusvika pandima 34. Nekuda kwenguva hatina kuzopfuurira mberi nendima 35 kusvika pandima 45. Nyaya inotevera kubva patakasiyira inyaya yekuporeswa kwemurume aive nemaperembudzi. Munhu uyu akauya kuna Jesu akapfugama pamberi pake akati, "Ishe, kana muchida munogona kundinatsa." Jesu akamunzwira ngoni akatambanudza ruoko rwake akamubata akati kwaari, "Ndinoda, chinatswa." Unoona hama mudikani, ini ndinofarira makumbiriro akaitwa nemurume uyu. Haana kuti, "Ishe, ndinatsei," asi akati, "Ishe, kana muchida munogona kundinatsa." Jesu akati kwaari, "Ndinoda, chinatswa." Ipapo akabva aporeswa pamaperembudzi ake. Jesu akamuudza kuti aende hake asi asaudze munhu chinhu ichi chainge chaitika, asi kuti aingofanira kungozviratidza kuvaprista. Asi haana kugona kunyarara pachinhu ichi. Akanoudza vanhu zvakanga zvaitika kwaari. Dzimwe nguva zvinonetsa kuti munhu unyarare pane zvakanaka zvaunenge waitirwa. Ndinoona kuti munhu uyu akakundikana kuchengeta shoko iri rakanaka maari. Tiri kupfuurira mberi neevhangeri yakanyorwa naMako. Nhasi chidzidzo chedu chinobva muchitsauko chechipiri. Chitsauko chechipiri cheevhangeri yakanyorwa naMako chakazara nezviitiko. Tinoonawo kuti chitsauko ichochi kupfuurira mberi kwechitsauko chokutanga. Chitsauko chechipiri ichi chinotanga nenzwiriya randakambotaura kuti rakashandiswa kakawanda muevhangeri yakanyorwa naMako. Kanzwi kadiki hako asi kane simba rokubatanidza evhangeri pamwe chete. Pano tinoona kanzwa kakachibatanidza chitsauko chekutanga nechitsauko chechipiri cheevhangeri yakanyorwa naMako. Kanzwa kakanobatanidza zvakaitika nezvinotevera. Ngativerenge apo tinotanga kutarisa evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechipiri pandima yekutanga evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 2 pandima 1. Shoko roupenyu rinoti, "Kwakati mazuva apfuura akapindazve Kapenaume, vanhu vakanzwa kuti uri mumba." Pano tinonzwa inzwi riya rokuti "zve" richishandiswa. Rinoratidza kuti pane zviri kubatanidzwa pano. Tinoona kuti Jesu vari kupfuurira mberi kuita zvinhu. Pano tinoona Ishe Jesu vachipinda muKapenaume. Kapenaume ndiyo yakava nzvimbo huru yashe wedu Jesu Kristu paushumiri hwavo hwepanyika hwemakore matatu. Tinoona kubva pachitsauko chakapera kuti Jesu vanobuda munzvimbo vachienda Kapenaume nekuda kwezvanga zvaitika kuti vainge vaporesa munhu waive namaperembudzi. Vakamuudza kuti asaudze vanhu, asi tinoona iye achinoudza vanhu. Chikonzero sei Jesu aisada kuti vanhu vamuzive nenzira iyoyi? Chikonzero chacho ndechekuti Jesu ainge asina kuuya kuzoshumira minana, asi Jesu ainge auya kuzoshumira mweya yevanhu. Akauya kuti azofa pamuchinjikwa, achifira iwe neni mudikani. Kana iri nyaya yeminana ndezvimwewo hazvo, asi nyaya huru yakauyira Jesu ndeyekufira iwe neni pamuchinjikwa kuti tiregererwe zvivi zvedu tigoponeswa. Handizivewo kuti kuonhasi kana vanhu vachinoteerera evhangeri vanenge vachinoteerera kuti vagoponeswa here, kana kuti vanenge vachida zvekuporeswa chete nekuonawo zvimwe zvichiitika. Nyaya huru kana uchinoteerera evhangeri ngaive yekuponeswa, kwete kuporeswa. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechipiri pandima yechipiri. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 2 pandima 2 inoti, "Vazhinji vakaungana nokudaro vakashayiwa nzvimbo kunyange pamukova akavataurira shoko." Ushumiri hwaishe wedu hwaive hwekuparidza evhangeri. Ichi ndicho chinhu chatinofanira kuitawo nesuwo nhasi uno. Kuparidza evhangeri ndiro rinofanira kuva basa redu nguva zhinji, uye tichisimbisisa chinhu ichochi. Ini munamato wangu nguva zhinji ndewekuti, "Mwari, dai mandigonesawo kuparidza evhangeri renyu uye ndisingatyi." chandinodaini kuparidza evhangeri uye ndinotenda kuti shoko ramwari hariuye kuvanhu rikadzoka kuna mwari risina charakabata. Ndinofara kuverenga pano kuti Jesu akaparidza shoko kwavari. Iko zvino tave kusanganazve nevamwe vanhu vachiburukirawo Kapenaume. Ngativerenge tinzwe evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechipiri pandima yechitatu neyechina. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 2 pandima 3 nendima 4. Ndima mbiri idzi dzinoti, vakauya vakaisa kwaari munhu wakanga akafa mitezo akatakurwa navanhu vana. Zvino vakati vasingagoni kuswedera kwaari nokuda kwavazhinji, vakazarura denga paakanga ari. Vakati variputsa, vakaburusa nhovo pakanga paveite munhu wakanga akafa mitezo. Kuteerera kwedu pano kunoiswa kana kuti kunounzwa kukachikwata kevanhu vashanu. Pane munhu mumwe chete pano akafa mitezo, asingagone kana kuzvibatsira pachake. Varume vana vanomisa panhovo kuti vaende naye pana Jesu. Tinoona vasingagone kusvika pana Jesu nekuda kwekuwanda kwevanhu vazhinji vaivepo, vaive vakavharira musuo wose pamwe nokuzadza imba yose. Tinoona pano vachisarudza kupinda nepadenga remba, saka vakatopinda pabasa rokuturunura denga remba kuti vagone kupinza murwere wavo. Unoona, hatizive kuti pano Ishe vaidzidzisei, asi ini ndinofunga kuti Jesu vakatoshamiswa kuona vanhu ava vapinda vatove pedyo navo. Ndinofunga kudaro nokuti evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechipiri pandima yechishanu. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 2 pandima 5 inoti, Jesu wakati achiona kutenda kwavo akati kuno wakanga akafa mitezo, mwana, wakanganwirwa zvivi zvako. Kutenda kwaani nhai mudikani kwakashanda pano? Kwaive kutenda kwevarume ava vakauya naye. Mudikani, ini ndizvo zvandaifungawo kuti kutenda kwevarume ava ndiko kwakaita kuti aporeswe. Pana mashoko anoti mwana wakanganwirwa zvivi zvako. Ndakazoti ndanyatsonzvera shoko ramwari, ndakazoona kuti kwete kwakanga kuziri kutenda kwevarume ava kwakaita kuti aporeswe. Unogona kuvana amai vako vanonamata, asi auende kudenga wakasungirirwa pambereko yaamai vako. Unogona kuvana baba vanonamata, asi auende kudenga nekuda kwekutenda kwavo. Unofanira kutenda iwe pachako. Iwe ndiwo unofanira kuva anotenda wacho. Tichitarisa shoko tichaona kuti kutenda kwevarume ava ndiko kwakamuunza panzvimbo kuti agone kuporeswa naJesu iye pachake. Jesu paakaona kutenda kwavo kuti vakamuunza kwaari, tinonzwa Jesu achiti mwana waregererwa zvivi zvako. Chinongoda mumachechi edu nhasi, vanhu vanotakura nhoo vachibuda kunze uko vachinotora vasina kuponeswa vachiuya navo kuna Jesu kana kuvhangeri. Kune vazhinji nhasi uno vakafa mitezo pamweya yavo vanoda kuti vauyiswe kuna Jesu. Vanhu vazhinji nhasi uno havasi kuzouya kuchechi kuzonzwa evhangeri kusvikira iwe wavaudza kana kuuya navo kuchechi. Kana wauya navo, Jesu ndipo paachati mwana waregererwa zvivi zvako. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechipiri pandima yechitanhatu nendima yechinomwe. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 2 pandima 6 nendima 7. Shoko ramwari rinoti, zvino vamwe vanyori vakanga vageremo vakafunga mumwoyo yavo vachiti, uyu unoreveiko kudaro? Unomhura Mwari. Ndianiko unogona kukanganwira zvivi asi mumwe chete ndiye Mwari? Pano tinoona vavengi havasi kutaura zvinonzwika, asi vari kunyunyuta mukati mavo. Mufukufunga kwavo havana kunaka, uye mukufunga kwavo havasi kuvavanhu vari kunanga zvavari kuda chaizvo chaizvo. Ndiri kuti ini kufunga kwavo hakuna kunaka. Uye pechipiri, vanoita zvakanaka pamubvunzo wavo. Munhu uyu chokwadi akanga asingamhuri Mwari. Ichokwadi uye chinhu chakanaka chavakazotaura kuti Mwari chete ndivo vanokanganwira zvivi. Mudikani, ngatirege kufunga kuti Mwari vanotiregerera nekuda kwekuti vane mwoyo wakanaka. Aiwa, Mwari vanotiregerera nekuda kwekuti Jesu wakaripa zvivi zvedu neropa rake pamuchinjikwa. Ishe Jesu vanga vasingamhure Mwari, asi vaitaura chokwadi. Jesu haagone kumhura Mwari nekuti iye Jesu ndiMwari. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechipiri pandima yechisere. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 2 pandima 8 inoti, pakarepo Jesu achiziva mumweya make kuti vanofunga kudaro mumwoyo yavo, akati kwavari, munofungireiko chinhu ichi mumwoyo yenyu? Unoona, vanhu ava havana kutaura chinhu, asi Jesu anotaura zvavanga vasati vataura. Mudikani, Mwari vanoziva zvatinofunga tisati tataura. Vanhu ava vakambofungawo kuti zvichida kunyarara kwaive nani, asi Ishe Jesu anoti kwavari kuti tinzwe zvakataurwa naJesu. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechipiri pandima yepfumbamwe. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 2 pandima 9 panoti, chinyiko chakareruka kuti kuno wakafa mitezo wakanganwirwa zvivi zvako, kana kuti simuka tora nhoo dzako ufambe? Pano havasi kuzopindura chinhu, vacharamba vanyerere. Uye vanyerere saizvozvo, Jesu achangokweshana navo zvakadaro. Jesu aiziva zvavaifunga. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechipiri pandima yegumi nendima 11. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 2 pandima 10 nendima 11. Shoko raMwari rinoti, asi kuti muzive kuti mwanakomana womunhu une simba panyika rokukanganwira zvivi, akati kumunhu wakanga akafa mitezo, ndinoti kwauri, simuka tora nhoo dzako uende kumba kwako. Jesu anotaura naye achiti atore nhoo dzake aende. Chokwadi chiripo ndechekuti murume uyu ainge aporeswa mazviro kwazvo. Haaizodzokazve panhovo. Kana Jesu vachinge vaita chinhu, vanoita vachibva vapedza. Havasiyire basa panzira vachiti ndichazopedzisa. Isu vanhu dzimwe nguva ndizvo zvatinoita. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechipiri pandima 12. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 2 pandima 12 inoti, pakarepo akasimuka akatora nhoo ndokubuda pamberi pavo vose. Naizvozvo vose vakashamiswa vakarumbidza Mwari vachiti, hatina kumboona zvakadai. Unoona, iye evhangeri yezviitiko, uye pano tinoona munana wechiitiko. Ngatinzwe kuti ndima 13 nendima 14 dzechitsauko chechipiri cheevhangeri yakanyorwa naMako dzinoti kudii. Ndima 13 nendima 14 dzechitsauko 2 cheevhangeri yakanyorwa naMako dzinoti, wakabudazve akaenda kugungwa, vazhinji vose vakauya kwaari akavadzidzisa. Wakati achipfuura akaona Revhi mwanakomana waAfiyo agere panotereswa, akati kwaari, nditevera. Akasimuka akamutevera. Pano tinoona kupfuurira mberi kwekuitika kwezvinhu. Kunyange usiri munana hawo, asi tinoona kuitika kwezvinhu muevhangeri. Uku ndiko kudanwa kwaRevhi naMateo. Revhi uyu aiveve werudzi rwavaprista. Pano tinoona achidanwa kuva mudzidzi washe Jesu. Pano Ishe vanomudana pane chimwe chiitiko chinozivikanwa. Mateo muevhangeri yake haana kumboti taurira kuti akambopa chirayiro chikuru akadana dzimwe shamwari dzake. Rudzi rweshamwari dzaaive nadzo vaive vatadzi. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechipiri pandima 15 nendima 16. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 2 pandima 15 nendima 16. 18, shoko ramwari rinoti, zvino wakati agere pakudya mumba make vateresi vazhinji navatadzi vakagara naJesu navadzidzi vake nokuti vakanga vari vazhinji vaimutevera. Zvino vanyori navafarise vakati vachimuona achidya navatadzi navateresi vakati kuvadzidzi vake, mudzidzisi unodyireiko navateresi navatadzi? Wakambozvicherechedzawo here pano katatu kuti shamwari dzakakokwa dzaive vateresi navatadzi? Chokwadi ndechekuti pakanga pasina munhu akanaka pakati pevanhu vakadanwa pano. Cherechedzazve kuti vateresi vanova pamusoro pevatadzi nekuti ndivo vaiunganidza mitero pamazuva iwayo. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechipiri pandima 17, evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 2 pandima 17 inoti, Jesu akati achizvinzwa akati kwavari, vasingarwari havatsvagi n'anga, asi vanorwara handina kuuya kuzodana vakarurama asi vatadzi. Iyi yaive mhinduro huru kwazvo, uye ichokwadi chandinogona kutsanangura sechokwadi chipenyu chiri pachena kuti iwe haudane chiremba kana pasina anorwara. Wakambozviita here izvozvo kuti wakanodana chiremba pamba pasina murwere? Izvi hazviitike. Tinodana chiremba kana paine urwere, kana chiremba achizouya anoviga varwere. Jesu anoti iye haana kuuya kuzodana vatsvene kana vakarurama asi vatadzi. Izvi Jesu akazvitaura nekuda kwekuti paingove nevatadzi chete, pakanga pane rudzi rumwe chete rwevanhu, pakanga pasina mutsvene asi vatadzi chete, asi vafarisi vaifunga kuti vaive vatsvene. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechipiri pandima 18, evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 2 pandima 18, shoko ramwari rinoti, vadzidzi vaJohani navafarise vakanga vachizvinyima zvokudya vakauya vakati kwaari, vadzidzi vaJohani navadzidzi vavafarise vanozvinyimireiko zvokudya asi vadzidzi venyu havazvinyimi neiko? Vaive pasi pemirayiro, asi hapana chirevo chakapiwa pasi pemurayiro chaive pamusoro penyaya yokuzvinyima zvekudya. Ndima 19 nendima 20 dzechitsauko chechipiri evhangeri yakanyorwa naMako, evhangeri yakanyorwa naMako pandima 19 nendima 20 dzechitsauko 2 dzinotidzo, Jesu akati kwavari, shamwari dzechikomba dzingazvinyima zvokudya seiko chichiri kwavari? Havangazvinyimi zvokudya chikomba chichiri kwavari, asi mazuva achasvika achazobviswa chikomba kwavari, zvino nenguva iyo vachazvinyima zvokudya. Zviri kutaurwa naJesu pano ndezvekuti zvinokosha zvikuru kuva nenguva naJesu nekuyanana naye pane kutsanya. Nesuwo tinofanira kudzidza kuzviwanira nguva yekuyanana naJesu nokumuda. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chechipiri pandima 21 nendima 22, evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 2 pandima 21 nendima 22, shoko ramwari rinoti, hakuno munhu unosonera chiremo chitsva panguo yakasakara, nokuti chiremo chitsva chinobvarura nguo yakasakara vhuri rikanyanya. Hakuno munhu unodira waini itsva muhombodo tsaru, nokuti waini inoparusa hombodo, waini nehombodo zvikafa, asi waini itsva inodirwa muhombodo itsva. Pano Jesu anopa mienzaniso miviri pamusoro peupenyu hutsva hwerudo nokuyanana navo. Vanotaura pano kuti havana kuuya kuzoita chimwe chinhu pamusoro pemararamiro emurayiro waMozisi. Jesu akauya kuzoita zvimwewo. Havana kuuya kuzoisa chigamba chitsva panguo tsaru. Pasi pemurayiro vanhu vaishanda, asi kushanda kwavo kwaiita senguo yakapfukutwa kana yakamunywa nomuchenje. Ishe Jesu akauya kuzopa nguo itsva yekururama, iyo inouya pamusoro pemutadzi uyo anenge avimba nokutenda kuna Jesu. Nguo iyi ndiyo inomupa kugona kumira pamberi paMwari. Waini itsva inoiswa mumudziyo mutsva, nguo itsva inoenda pamunhu mutsva. Muchikamu chekupedzisira chechitsauko chino chinotipinza pazuva resabata paminda. Chitsauko chechitatu chinozotanga nezuva resabata musinagogi. Tine zvimwe zviitiko zviviri muevhangeri yakanyorwa naMateo neevhangeri yakanyorwa naRuka. Zvinokosha kuzvidzidza nekuti iyo nyaya yesabata ndeimwe yenyaya yaJesu yaaikweshana nevatungamiriri vezvinamato pamusoro payo. Kubvapo zvichienda mberi vanotsvaka kumuuraya, iye Jesu anotaura pachiitiko ichochi kuti iye ndiye Ishe wesabata. Mumasinagogi Jesu aingoita zvakanaka nezuva resabata. Mubvunzo unovapo ndewekuti aityora murayiro here kana kuti kwete, apo paaiporesa nezuva resabata. Sekutaura kwake iye Jesu aizadzisa murayiro. Jesu akazovabudira pachena kuti iye aive Ishe wesabata, uye kuti kuita chinhu chakanaka nomusi uyu ndizvo zvaikosha chaizvo. Nekuda kwenguva yedu handichagona kutarisa dzimwe ndima ndikapedza. Chirega muteereri ndigumire pano. Mudikani, ndinovimba wabatsirikana kwazvo apo patanga tichidzidza chitsauko chechipiri cheevhangeri yakanyorwa naMako. Tichidzidza pamusoro pekuporeswa kwemunhu aive nemaperembudzi. Tiri panyaya iyoyi yokuporeswa kwemaperembudzi, tadzidza kuti munhu anoponeswa nokutenda kwake iye pachake, kunyange haka achigona kuunzwa kuchechi nekutenda kwevamwe. Regandimbokutaurira chimwe chinhu chandinowanzotaura vamwe vanhu vozarura nzeve dzavo vakadzimisa chaizvo vachifunga kuti ndave kurasa shoko raMwari. Chinhu ichi ndechekuti pane nzira dzakawanda dzekuenda kuna Jesu Kristu, asi pane nzira imwe chete yekuenda kuna Mwari. Fungisisa pamusoro pemashoko iwaya. Mudikani, unotendawo here munzira iyi?